Hama dzava Mugabe dzinosanganisira mhuri yekwaMugabe, kwaJenami pamwe neyekwaMatibiri dzinoti amai Mugabe munhu asingatsiurike sezvo vaine pamuromo pasingamharwi nenhunzi. Hama idzi dzinoti nekuda kwekusaremekedza vakuru vemumhuri vainge vasafambidzane nemuroora wavo uyo aisaenda kumusha kwaZvimba nekuti hapana anomufarira. VaBen Matibiri vanoti amai Mugabe munhu anotaura zvisina maturo nguva dzakawanda. VaMatibiri vanoti amai Grace Mugabe vainge vakasiyana zvikuru nemudzimai wavaMugabe wekutanga mushakabvu amai Sali Mugabe uyo vanoti ainge akanyarara uye aine rudo nevanhu vose.
Vangu vanga vari vari zvazino mwari munhu akazvingozinyara tasangane nechido nevanhu aingochengetonherera chemberi nevanhu vaeitiso.
Imwe hama yavaMugabe yechidiki vaClemens Matibiri vanoti amai Mugabe vane nharo uye vanopikisana nevakuru mumhuri izvo zvakaita kuti vasagamuchirike kumusha kwaZvimba.
Marelations yavo nevanhuasidaitisko challenge akishimu musha kusarespekta kuti zoni vanhu ndosongosezeiteresira kumashona pachishona kuda vanoreleta senanabamunini vanosvika chivachivachivachallenje achivaita sei muruva.
Mumwe muvakidzani wavaMugabe kumusha kwaZvimba vaFidelis Chinyanyi vanoti vanoziva mudzimai wavaMugabe wekutanga amai Sali Mugabe zvakanyanya vachiti hunhu hwaamai Sali hwaiyemurwa zvakanyanya nevemumhuri pamwe nemunyika yose.
Ndakararama upenyu hwese hwekuti ndakaona Sali ndingauti kwatiri vaive amai undiurunzi umai chavo chaivo hatingazoti munhu anga akachena munhu wese ane paanokangasapana nepapo asi vaivaiita saamai.
Asi vamunyanyi vanoti amai Grace Mugabe vaizivikanwa nekutuka kunyange zvinonyadzisira pavanhu nekudzikisira vanhu vakuru. Vamunyanyi vanoti amai Grace munhu aida kutonga tonga pese pavanenge vari izvo zvazokonzera kusawirirana mubato reZANU PF.
Kusiyana kwauyuyu mukadzi akanga apo akakonzeresa zvakawanda zvinokuti vaituka aminokuti isinodzidzisa vana kusatuka. Ndakanga ndakuona mai vari vanotaura mashoko anonyadzisa nekudzikisira vanhu vataita sedo vanofanirwa kuchivaka. In fact mai sikuziya kwedu zvama semugavhi mabasa vangaubata isidiye mugavhimendi ndosamuchiona vaipaipai vangaupusha vachita nenyaya yekuti mumwangu kana pauchi anorama achitonga nyaya yekuti vaiziva kuti ivo ndovanonga vachipa madecisions ese.
Mumwe mugari wekwaZvimba asina kuda kudomwa nezita anoti amai Grace Mugabe vanoita senzenza nenyaya yekutukirira vanhu vose vavasingawirirani navo.
Amai Sali havana kupera vatuka munhu asi mai Mugabe vari kuye zvinezvi vari kutukirira vachiita kunge munhu zvinenge pfambi like saka zvinhu zvekuti zvakatodzosera nyika mumashure economy.
Vamwe vanoti zvakaita amai Grace Mugabe zvekudyara mhodzi yekusawirirana mubato reZANU PF zvakazonakirawo nyika nekuti ndizvo zvakazoita kuti paite kudzingana mubato reZANU PF izvo zvazokonzera kuti mauto atore masimba munyika chiitiko chakafadza ruzhinji rwevanhu. Ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanhu vakawanda mubato reZANU PF pamwe nemunyika vakabatanidzwa nechishuo chekumisa amai Grace Mugabe kuti vasatore chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika icho vangavoda kutora pamusangano mukuru webato reZANU PF mwedzi unouya. Amai Grace Mugabe vangavopiwa mazita emadunhurirwa akawanda anosanganisira mazita akaita samarunjata rinoreva mudzimai anotaurisa uye anokonzeresa kusawirirana kwevanhu mumusha. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.